Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 2024. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvitishamisi, takaonawo ivo vekuDRC vachichimbidzika kukurukotedza vamunangagwa nekutozouya mukati mukakatana kuzovazodza.
Vanopikisa voshora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekukurumidza kukorokotedza mutungamiri wenyika yeDRC kukunda musarudzo dzine mutauro.
Pakukorokotedza vachisekedhi vari kuremekedza zvataurwa nevanoverenga nekutaura unenge wakunda pamaelection.
Asi vezanu PF vanoti hapana chakanganiswa navamunangagwa. Muimbi Freeman osungwa nemapurisa nekudyidzana nembavha dziri kubira vanhu nepfuti. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica kukorokotedza mutungamiri wenyika yeDRC waFelix Tshisekedi vanova zvakare sachigaro weSadik nekukunda musarudzo dziri kunzi nevanopikisa munyika iyi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo vamunangagwa vakorokotedza vachisekedhi vachiti vakakunda zvine mutsindo. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi vanoti vachisekedhi vakawana zvikamu makumi manomwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 73% zvemavhoti. Mutungamiri wenyika atendawo vanhu vemuDRC achiti vakavhota kunyangwe paive nezvimhingampinyi. Vamunangagwa vakurudzirawo runyararo munyika iyi kunyangwe hazvo yagara iine hondo. Asi mashoko avamunangagwa ashorwa zvikuru nemutauriri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vapromise mukwananzi.
Tiri kuti dai kwamirirwa process yanyatsopera maobserver missions otaurawo zvavakaona musarudzo. Asi haiwa, hazvitishamisi, takaonawo ivo vekuDRC vachichimbidzika kukurukotedza vamunangagwa nekutozouya mukati memakakatana kuzovazodza.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vati hapana chakaipa chaitwa navamunangagwa.
Pakukorokotedza vachisekedhi vari kuremekedza zvataurwa nevanoverenga nekutaura unenge wakunda pamaelection.
VaMarapira vatiwo
kana kune chimwe chichaitika tinenge tichingoona kufamba kwazvo mushure. Asi isu tinogutsikana nemaelection akaitika kuDRC ende tinoona zvakakodzera kukorokotedza kwete vachisekedhi voga asi nevanhu veDRC pakugona kuvhota vachisarudza zvavanoda.
Tabvunzawo vamukwananzi nezvinombotaurwa nebato reZANU PF zvekuti vanopikisa havadi kukundwa musarudzo.
Chatinoramba kukundwa musarudzo dzinenge dzisina dzisiri fair, dzisina kumira zvakanaka. Besides that, kana sarudzo dzikaitwa zvakanaka, mareforms aripo, pane zeki yakamira zvakanaka, hapana munhu anoramba budikidzo dzesarudzo. Tinotokorekotedza anenge ahwina kana achinge ahwina. Asi nemamiriro akaita Zimbabwe, ZANU PF haigoni kuti ihwine sarudzo. Ndosaka vachishandisa nzira dzavanoshandisa dzechitsotsi kuti varambe varipo.
vakaongorora sarudzo dzemuDRC vanoti nzvimbo dzekuvhotera mbiri panhatu dzakanonoka kuvhurwa uye michina yekuvhotesa makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% yaisashanda zvakanaka zvakapa kuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu adzokere kumba asina kuvhota asi izvi hazvisi kumisa vatungamiri venyika dzemuAfrica kukorokotedza vachisekedhi vamwe vatungamiri vakorokotedza vachisekedhi ndiva Evariste Ndayishimiye vekuBurundi asi vachiti havo kana pakaita vasingawirirane nezvakabuda musarudzo vanofanira kuenda kumatare zvogadziriswa murunyararo izvi ndizvo zvataurwawo nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakorokotedza vachisekedhi asi vakatiwo vanoimba kuti pave nerunyararo kana vanopikisa vakafunga kupikisa zvakabuda musarudzo vachikurudzira kuti vaende kumatare mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu vakorokotedzawo vachisekedhi asi chii chinopa kuti dzimwe nguva zvinetse kuteedzera kurudziro yekuti vanhu vaende kumatare kana vakakundwa musarudzo dzine mutauro Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie
nyaya yematare idambudziko munyika dzakawanda muAfrica nekuti matare anoonekwa senge asingapi mitongo inenge iri transparent tichitaura nechirungu matare anoonekwa zvikare sekunge anofavora mahurumende and uyezve ane yatingati propensity ekuita tilt maresults kune avo vanenge vachitonga kana vatungi vamiri venyika
vachisekedhi vari kutarisirwa kutoreswa mhiko musi wa20 ndira kana pasina vaenda kumatare kunokwikwidza zvakabuda musarudzo dare repamusorosoro munyika iyi reconstitutional court rine mazuva 10 ekunzwa nyaya yevanenge vapikisa zvabuda musarudzo rozotaura zvakabuda musarudzo zviri pamutemo musi wa10 ndira Blessing Zulu Studio 7 Washington DC
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu inoti dambudziko rekushandisa zvinodhaka chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga kwete kuti runongowanika munguva dzezororo chete izvi zvinotevera vhidhiyo yakatenderera munyika mazuva ekisimusi ichiratidza vana vasati vabva zera vachinwa doro mudhorobha reHarare kupedza dambudziko iri mapurisa anoti ari kusunga vanotengesa zvinodhaka nevanozvishandisa asi vamwe vanoti havasi kuona zviri kushanduka mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reThe Peace Hub muzvare Irene Hungwe avanoti pave kuda mushandira pamwe kuti dambudziko iri ripere
chiri kupa kuti vana vatore zvinodhaka vamwe doro nekutora madrugs aya inyaya yekuti mubereki haana kubatsira mwana kuti ave neclear cut vision of what they want to become kana akura saka mwana anozviita upenyu hunenge hwehoto inongoenda chero kwaenda mhepo nokuti kana wakuziva kuti ndoda kuita social worker ndoda kuita human resources administrator ndoda kuita basa rakati une humwe hunhu hwaunodevelopa hwaunoumba hunoita kuti uzosvika pachinangwa chako zvekare zvevabereki vari busy kutsvaga mari kuti vafadze vana vavo asi vasingatauri nevana saka vana they feel neglected vana havana munhu ari kutaura navo yes they are fully provided for asi havana ari kutaura navo kuti upenyu hwakamira sei saka vabereki tikamira panzvimbo zvinogona kubatsira kuti vana vedu vasava exposed vana vedu vasapinda muhunhu unovaisa panzvimbo
tingati here dambudziko iri ranetsa muHarare chete ndo matakaona mavhidhiyo aitenderera pazororo apa
iyi nyaya inosuwisa kunyange zvazvo mutemo usingabvumiri kutora vana mifananidzo nemavhidhiyo tichishambadza zvisina mvumo yavo asi tiri kutoona nerimwe divi social media yakabatsira kuexposa nyaya dzakadai asi chakakosha kuziva ndechekuti hazvina kuitika muHarare chete isu takanga tiri kumanekaland musi iyoyo tikatomboti ngatitendererei kubva na 9 o'clock dzeusiku tichiona kuti vana vari sefu here zvakamira sei munyaya dzekuchengetedzeka kwevana zvechokwadi takaona vana vari munzvimbo dzaifarwa vana kubva pamazera as early as young as 9 years or below vachifara vasina mubereki pairidzwa mimanzi pachitengwa pachimwa doro vachitora zvinodhaka vasina mubereki kuri kuti mubereki akanga akavata kumba achiregedza mwana ngoti musi weChristmas But that one day, no one could destroy upenyu wamwana wako. Saka, zviri kungoratidza kuti vabereki hatisi kuchengetedza vana vedu. Ndosaka vana vachizowanikwa vakuita zvinhu zviri risky zvinoisa upenyu hwavo panjodzi.
Saka ivo vana vadiki vochibatsirika sei mudambudziko irori?
Kubatsirika kungaita vana ndekwekuti vabereki vawane mapositive parenting skills. In issue ya tuku chema kuhumende kwedu kuti ngavaite mandatory for every parent in Zimbabwe kuti awane ma parenting skills. Nekuti kana mubereki akasa tora nzvimbo yake akasamira panzvimbo yake ma efforts ese arikuiswa nama pastors nema religious leaders vanochengetedza tsika dzedu dzechivanhu anogona kusabudirira. Takatozviona pa COVID kuti vanhu machechi akavhagwa, zvikoro zvakavhagwa, vana vakaita nhumbu dzakawanda, vana vakatora zvinotora zvinodhaka, ma cases acho akakwira. So mubereki akasamira panzvimbo all efforts by pastors and religious leaders kuumba morally conscious society anogona kusabudirira. Ma teachers ma efforts avari kuisa kuti vana vedu vange vari empowered educationally, vana vedu vange vari independent, anogona kusabudirira kana mubereki akasatora his important position muupenyu hwemwana, anogona kusabudirira kana mubereki akasamira panzvimbo.
Vanga vari mukuru wesangano Red Peace Hub Muzvare Irene Hungwe vari parunhare muHarare na Ivan Zininga Studio 7. Vechidiki vakawanda munyika vanoti kunyange vari kufarira kupinda mugore ra 2024 havasi kutarisira kuchinja kwemamiriro ezvinhu munyika, asi zvisinei vachaedza kusunga mabhurugwa newaya kuti zvishuwo zvavainazvo zvegore rino zvizadzikiswe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere ari muHarare.
Mumwe vechidiki anoti gore radarika ra 2023 ranga rakamuomera, asi achasunga dzisimbe gore rino ndiLeroy Gwati wekuHighfield muHarare.
Saitinoti mugore ra 2024 zvinozvinzvikara kuti verutika mamwe mabasa udai nekudaiso zvikatamanoka ngegore rakanakirawo kutasa zvawana 2024 mahafu yedu isima zvidiri mahafu redu rekurangirira rasunungirira pasina chii zvinoti tsoma tsoma.
Muzvare Mona Lisa Nengu, mudzidzi wepa University of Zimbabwe, anoti anoshuvira kuenderera mberi nedzidzo.
Ndoda kupanda kwenda kwa attachment, so I'll be looking forward to an attachment. Kunenge kuchidzidzwa zvakanaka, tinotaura about money, but kunenge kuchidzidzwa zvakanaka. Plus, pandienda kwa attachment, ndoda kuti kuti kambani yandinge ndakwanisa kuenda kwa attachment, izvo ndichari hai, kana ndichienda ndaita napedzi, so I'm looking forward to working harder.
Hanzvadzi yamuzvare Mona Lisa Tapiwa Nengu, uye anoshanda pachipatara chikuru chemuno muHarare chaasina kuda kuti chidomwe nezita, anoti dai hurumende yapindirawo nekuvapa mihoro iri nani gore rino.
Zvinhu zvakanyanya zvakaipa zvazvo pazvinezvi, tinotenda kuti vatungi zvedu nehurumende vatinotarisira kuti vanokwanisa kudisa zvinhu zviri nani kudarika izvi. Tinotarisawo kuti Zimbabwe yedu ine zvizhinji zvainazvo kuzvicherwa nezvimwewo zvisi zvinogona kubusa ikonomi.
Elson Mutemeri, murume wechidiki anogara kuruwa, anoti haaone achigara munyika kwenguva refu sezvo yave kuda madhonza chete.
Vanhu vakawanda vangu vachibuda kunze kwenyika, and taifunga kuti maybe nemaelections akauya anogona kuti sevhao, but zvikuratidza kuti zvakaenda nepamwe. So 2024 kwakutongoitawo zviri kuita vamwe zvekubuda izvozvo. Tombozamawo kuenda kuna na UK nekuna na Canada kuri kungoenda vamweko.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki vatino machakaire, asi panguva yataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi vanogarawo vachiti mikana muZimbabwe irimo, uye vechidiki vanofanira kuishandisa vasati vafunga zvekunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Mikana iyi vanoti inosanganisira kuwaniswa mari yekuvamba mabhizimusi kubhanga revechidiki reEmpower Bank, kudzidziswa mabasa emaoko pamwe chete nekudzidziswa nezvekuita mabhizimusi ane pundutso. Mumwe womudzimai wechidiki wemuEpworth, Muzvare Chantel Sampambe, vanoti vane chishuwo chekutanga bhizimusi rekutenga nekutengesa gore rino.
Semudzimai wechidiki wanhasi, gore ratiri kupinda ra 2024, ndiri kushuwirawo kuti ndikwanise kunohodha zviyembe nebhutsu kuSouth Africa nemahandbags tionditengesera vanhu kunoko. Kana ndichinge ndazokurawo bhizinesi, ndinoshuwira kuzovhurawo kashopu yangu yehembe inenge iri butiki.
Wechidiki anoshanda nesangano reZimbabwe Initiative for Peace and Research kubindura, Justice Muzondiwa, vanoti.
Ndinongo encourage vechidiki kwavari kwese muZimbabwe kuti 2024 yatipindei tine muono webusiness. Tsvaga zvokuita pauri ipapo. Tengesa supply zvese zviri kudiwa nevanhu iko kwauri. I know kuti zvinogona kungorema. Vamwana capital asi chandingango kukurudzira mune Zimbabwe ndechekuti zvokutengesa hachishaike, chekupa hachishaike kuti utange business rako.
Vechidiki vakawanda vanoti vari kupinda mugore ra 2024 tarisiro yavo iri pasi zvakanyanya sezvo munyika musina mabasa uye hurumende yakawedzera mitero yakati kuti kutanga gore rino iri kutarisirwa kuti ichakonzera kudhura kwezvinhu. Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinotiwo kutarisira zvakanaka kuri kuita vamwe vechidiki hakuna kuipa, asi mamirire ezvinhu munyika anoratidza kuti vanogona kumirira guyo sembwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinonzi kune kurwisana kunotyisa muGaza pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas. Izvi zviri kuuya panguva iyo Israel yati yarwisawo nzvimbo dziri kumaodzanyemba kweLebanon nemuSyria. Israel inoti vechikwata cheHezbollah chemuLebanon nemauto eSyria vari kukanda zvombo munyika mayo. Israel iri kuyambira Lebanon kuti inogona kuirwisa kana chikwata cheHezbollah chikaramba chichiirwisa. Hamas neHezbollah zvikwata zvinonzi zvinotsigirwa neIran. Vanoona nezveutano muGaza vanoti vanhu zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000 vafa kubva zvatanga hondo iyi musi wa 7 Gumiguru. Israel inoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri vakafa pakapinda chikwata cheHamas munyika iyi zvichibva zvatanga hondo iyi. Mauto eIsrael 194 kana kuti 174 vafawo mukurwisana uku. America iyo inotsigira Israel inotora Hamas sechikwata chinopfurikidza mwero. Ndege yanga yakatakura vanhu 390 nevapfumbamwe yadhumana neimwe ndege yemauto panhandare yendege yeNahed Haneda muJapan. Ndege idzi dzabatira moto uye mauto mashanu anonzi haasi kuzivikanwa kuti aripi. Asi vanhu vose vanga vari mune imwe ndege vabuda pasina kuvara. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzione paine chinoshanduka munyaya dzeupfumi mugore rino ratapinda ra2024 kana dzichienzanisa negore ra2023 dzichiti kana paine shanduko ingaitika ingatovei kuti zvinhu zvingatonyanya kuomera veruzhinji. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti semaonero avo upenyu hucharamba huchioma nekuti hurumende inenge yave kuratidza kuti yapererwa nemazano.
Yaita zvose zvainokwanisa sokutaura kwavamutuli pavaitaura kuti vari kushaya kuti nemakai musikamtema uchinge uriko ivo vaisa zvirongwa zvose zvavanokwanisa kunge vaisa kuvandudza ufumi kweZimbabwe zvakatozoita kuti hurumende iwedzere makore akawanda Zimbabwe ichishandisa US dollar kusvika 2030 zvinobva zvaratidza kukonewa kuumba mari yenyika kuti inge ichimiririra ufumi hwenyika nokuti kana nyika ichinge isina mari yayo zvinoreva izvo kuti haina simba rokunge ichikwanisa kunyatsokuvandudza ufumi hwayo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenaimo yemutambasere vanoti chimwe chicharamba chakatsikirira upfumi hwenyika inyaya yekushanduka kwemamiriro yekunze ayo ari kubata nyika panyaya dzekurima.
So naizvozvo tinenge tichitarisira kuti vacharamba vachitarisa here upfumi hwenyika kuti vakwanise kubetseredza avo vasina kukwanisa kuwana zvakakwana zvekudya nekuda kweagriculture output yakadzikira muna 2023 kunyanya even chibage. Pare zvino senyika tirikutarisira kuti tinenge tichitengawo chibage kuSouth Africa. So tinenge tichitarisira kuti dai vaona kuti vabatsira kutanga kwegore kuti mhuri dzisina kuwana chikafu chakakwana muna 2023 vawane rubatsiro.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara ava vanoti mamiriro ekunze akaipa ari kukonzerwa neEl Nino achakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Pane tarisiro nefungidziro yekuti agriculture production or output yedu kuagriculture inogona kuti dererei mvura yakasanaya zvakatsarukana. Saka izvo zvinoaffecta economy zvinoderedza upfumi hwenyika. Zvinogona kuitawo zvakare kuti mitengo yezvinhu especially zvekudya inge ichizokwira. Zvinoaffectawo zvakare even kugadzirwa kwemagetsi.
Vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mabhizimusi Dr. Callisto Jokonya vanotiwo
tikatarisa kumaindustry yedu uko ndokuri kukosora kunonetsa. Ende maonera angu ndokuti hatina hurongwa hwemberi. Politics takaguta tinadzo tinozviita asi economy hatina. Ndiri kuti netsa ende iri kuramba iri mumavoko evashomanene. Ungakuti kuda economy ine kubatsira vanhu less than 10% asi mamwe ma 90% aya havasi muekonomy varingopindawo mapinda makuru. Saka dei ipapo panyatsa kugadzirwa tione kuti economy yapuwa kuna vanhu vose.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanotiwo gore ra2024 rine matambudziko arowo anofanirwa kurwiswa nenyika kuti upfumi husimukire.
Senyika denga rinogona kusatinakira uye zvemitengo yezvicherwa haina kunge yakatiitira zvakanaka. Saka zvinoreva kuti senyika tinofanira kunge tichitarisanazve nedzimwe nzira dzakasiyana-siyana dzekuti tigowana mari yekutsigira hurongwa hwehurumende. Hongu zvingauya nemarwadzo asi zvekuti tizvirege tidzokerezve kumashure tinoona zvisina kufanira. Asi yatongova nyaya yekuti titsunge zvakanyanyisisa chiita mudeme mudeme senyika.
Zvimwe zvinonzi nenyanzvi dzezveupfumi zvicharemedza upfumi hwenyika pamwe nevana veZimbabwe mitero mitsva yakawedzerwa mubhajeti regore rino negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube iyo yakatanga kushanda kubva nezuro. Danho rinonzi richaita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda ikwire. Matikitiva edivi reCID Homicide anonzi apomera mhosva muimbi wemusambo weZim Dancehall Freeman uyo akaberekwa achinzi Emage Chizanga mhosva yekushanda nembavha dzinosanganisira Mushakabvu Godfrey Machingura naErnest Paul Muzenge Zhou kuti vabire muzvinabhizimusi Patrick Chimbodza kumba kwake kuMount Pleasant muHarare. Freeman anonzi nebepa nhau repadande mutande reZim Live aipamba vaidzi mamiriro akaita pamba pavachimbodza. Asi Freeman mumashoko kuvatori venhau ari kuti ari kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya achitikana Chimbodza wacho haana kana ruzivo naye. Machingura akaurayiwa nemapurisa kuakedia muHarare pamwe nemumwe wake Jabulani Ngoyeni wekuSouth Africa. Vamwe vechikwata chembavha ichi vakasungwa. Freeman akambobvunzurudzwa nemapurisa zvakare muna 2021 mushure mekunge imwe mbavha Charles Chirara yaurayiwa nemapurisa kuChadcom. Chirara ainge aine mufananidzo na Freeman waitenderera pamadande mutande. Asi Freeman akati aingova mumwe wevanhu vaifarira mimhanzi yake.
Mazuva chipinda na zvaifa kanda ndiwe kuti richava tirisasa. Vamwe vakati masocha chango shotaita mafresh. Mumba ndaipinda matende ndokoka kapa mweda wakatengwa nemumwe rasta. So one day I got easy, the people get some good, I don't see any more teeth. I cheek when I can get in a beat. The heathens if I put this, we just take a couple teeth. Shumba, come on, look, I go. Hey, spirit, you know, it was for it. The city, my one, I would say, I'm home. I can't take it, and they get to quit. Can you go?
Kisaye kambo man to man kubva kuna Freeman. Makateerera ku Studio 7 tirikutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America tiri mu Washington DC. Munaudze mitambo. Kinya inoti pane varume vaviri vasungwa nemapurisa mukuferefeta kwavari kuita kufa kwemumwe mumhanyi wekuUganda Benjamin Kiplagat. Kiplagat uyo akaberekerwa muKinya akawanikwa ari mumotokari akachekwa pauro nemusi wesvondo kumucheto kweguta reEldoret. Mapurisa anofungidzira kuti vakamuuraya anova makororo anozivikanwa munharaunda vaida kumubira sezvo akatorerwa nharembozha yake nemari. Kiplagat aimhanya nzendo refu uye akakwikwidza mumaOlympics muna 2008, 2012 na 2016. Eldoret inzvimbo inodiwa nevamhanyi vakawanda sezvo iine makomo zvinopa kuti vagadzirire makwikwi avo. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvavanoshuvira mugore rino ra 2024. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 919 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 919 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanopikisa voshora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekwavanoti kukurumidza kukorokotedza mutungamiri weDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC mukukunda musarudzo dzine mutauro. Asi vebato riri kutonga reZANU PF vanoti hapana chakakanganiswa navaMnangagwa. Muimbi ane mukurumbira munyika Freeman osungwa nemapurisa nekudyidzana kwaanonzi anoita nembavha dzinonzi dziri kubira vanhu nepfuti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kala mshida wote tumira tsamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Muno kwanso kunzwa na uzedu pa www.voishona.com. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri mu Washington DC, ndikusiyai mina mtungamiri Nkomo achikupai nawu mu rurimi rwe isiNdebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 2 kuzivandlela 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umculi olodumo uEnergy Chizanga owaziwa ngegama lokuthi nguFreeman ubotshiwe namuhla. Esetheswa icala lokusebenza lamasela antshontsha ehlomile ama-armed robbers okulicala alilandulayo. Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kumele kubunje umthetho oyenza kube licala ukubandlulula abantu ngemihlobo. Iningi labasakhulayo lithi lanxa lisamukela ngenjabulo omnyaka omutsha oka 2024. Kaliboni umomo oselizweni uguquka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla eliphikisayo elezapho umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kumele kubunje umthetho oyenza kube licala ukubandlulula abantu ngemihlobo eZimbabwe okuyinto athi yenziwa kakhulu libandla elibusayo elezano PF. Umbiko wakhe okhangelane lomnyaka omutsha uNkomo usole izano PF esithi yabunjwa phezu kwesisekelo sobandlululo futhi yehlukanisa abantu beZimbabwe ngemihlobo ngokubandlulula ikakhulu abantu besiNdebeleni leminye imihlobo yesishoneni. Ngokunjalo uNkomo ukhuthaze abantu ukuthi bafunde indimi ezehlukeneyo kuqala nje umnyaka omutsha ukuze bazwisisane enkulumeni njalo balwisane lobandlululo lolu ngoba esithi lubulala isizwe. Uthe igugurawundi yaphehlwa inzondo lobandlululo. Sixoxe lo Nkomo wachasisa okuningi.
Ubandlululo lolu aliqhalanga izano yodwa, izano ayincedisana lamangisi ekutheni ubandlululo libe nesisekelo sokuthi kulamaNdebele kulamaShona, yinto eyakuza izano lamangisi. Ababandlululayo okokuqala sibili ubandlululo silibona kubandlululana amanyisha zamazeshumi kuze kuyekuthiwa nje ubaba uhebhechitepo kwakuyini ubandlululo lolu uhebhechitepo yayimanyisha amazwe zulu efuna ukuthatha amandla emanyikeni. Kwabuya-ke amakaranga ajoyina into leyo ebandlululo kuba ngamandla. So-ke kuqala ubukhokheli bezami, hatshi umuntu kazana obishona, ubukhokheli bezami yikho lapho kuqala khona ubandlululo oluyinto oluhluphayo eZimbabwe.
Abantu besiNdebeleni bona bami ngaphi kulo lubandlululo babankomo?
Abantu besiNdebeleni yiyo abakwi-receiving end yobandlululo. Nabantu ababekezelayo, abantu bebathekeleleli, nabantu abafisa ukwakha iZimbabwe eyi-one engalabandlululo. Kodwa-ke sithole ukuthi ngenxa yofiko lwezami
Lina kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukuthi abantu babandlululane ungathanda ukugcizelela phezu kwalokho
imithetho eminingi eyenziwayo ebizweni eminye engalandelwa ngeyedelenceda imithetho yakhona kodwa iqakathekile iyalandelwa kaliboni ukuthi kwaba yinto enzima ukuthi umuntu owenza ibandlulo ukwandlulule kumbe i-tribalism le-racism kumbe ngokunye okukhubaza abanye abantu kube yinto engavunyelwayo emthethweni ngibonani kwaba yinto efe kakhulu akulula ngoba abalamandla okwenza i-tribalism yibababusayo so leyo mithetho kungaba nzima ukuyenza kodwa ngibona ngani kungaba kuqala kokuthi khona si-controle umkhuhlane lo o-tribalism ngoba nathi ngabe sizame ukuthi siyakhe ngokukhulumisana kungala mthetho esiqondisayo bonani uzasithatha isikhathi.
UMnumzana Sibangilizwe Nkomo ngomkhokheli webandla lezapho sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma yena othi ibandla lakhe liyamanyanisa abantu hathi ukuba bandlulula.
Into enhle ukuthi ukhuluma lami mina lami ngumuntu osendeleleni ngisebandleni lebalele ngikusenta committee ebandla langikhona so angazi ukubana nxa esikibena kuyabandlulula uyabe njalo futhi aphinde akhohlwe umfowethu ubabakhe ngokwakhe ubaba uJoshua Nkomo ngenxa yokubona ubana into zazingahambanga kuhle wathi kushiya isicanga sibe so singahamba ngasike ngathi bafunani sibenza sindawonye sikwazi ubana singabantwana bomhlabathi abantwana beZimbabwe so angazi ukubona yena ubadlulo alitshoyo mina engekho phakathi ulibona njani njalo ulibone ngaphi ngoba thina esiphakathi esingamandebele sisebenza kuhle nawo amashona sisebenze kuhle namakalanga sisebenze kuhle namatonga sisebenze kuhle namavenda labonke nje abantu bonke sisebenza sondawonye asibadlulani.
Uthi ubaba uNkomo ngitsho nje la kunhlelo zentuthuko isigaba seMandebeleni siyabandlululwa sithiwa phandle
intuthuko baba ilethwa ngabameli besigaba sikhuluma nje so ngoba uta kuyavota kuvotela amalunga ephalamente amakhansela nawo ufaka abantu abazafika beredini umumo bengakhulumi ngokodaba lapho abavela khona intuthuko izafuya njani ngoba phela umuntu othi arare kathi ngeke kwazi ushipho luhamba emajebeleleni ngaphandle kokuthi kodwa ummeli wangapha emajebeleleni angikhohlisi nalolo ngendlela ejelele mina ngiye ngaba lilunga leli elephalamenti khona bhanga ethela nabafoboma ngathi ngibhoda empilo ngahlolura salano ikhenza wawufanye bak ungaxhumanisa ukuthi usebenze kuhle wahamba ngawo bangumsindo eparlamenti bawulungisa wakhale ukusebenza yebo ye iyake ube la mabhelida yabukufe kodwa wantengizuka na ungakhuluma ngodaba lwakho lapho uvela khona into yenze iyenzeka manje fothi na since 2000 lokuthunyela ama-MPs ayo -MDC ngasesho nge-TBC abakwaziyo yikufika eparlamenti bebangumsindo bahlabele bengasakhulumi inkathazo esikazi kubangapha emadebeleni so ngabesizasizeka njani ithumela abantu abakwazi ukuyahlabela nokuba umsdeparlamenti kunokuthi bayekhuluma inkathazo zethu esikazo ngabo.
Uthi njalo ubaba uNkomo kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukubandlululana eZimbabwe lokho akusoze kulethe inqubela phambili yini ngokubona kwakho alubana uthe kwenziwe
bene ubanjulo kanifunakali izimi kuhlekelo sombuso iconstitution yezimbabwe ayisezi ukubandlulana.
Umnumzana Joseph Chuma ulilunga lezano PF Central Committee sixoxela ekubulawayo.
The Voice of America.
Umculi olodumo eZimbabwe owe dancehall uEnergy Chizanga owaziwa ngegama lokuthi nguFreeman ubotshiwe namuhla esetheswa icala lokusebenza lamasela antshontsha ehlomile ama-armed robbers. UFreeman uvumile ukuba ube ngumngane welinye lamasela lawa eladutshulwa ngamapholisa lafa kodwa ukulandule ukuthi bebe ntshontsha bonke. Icala alibotshelweyo livikwa ladalwa ngenyanga kaLwezi kumnyaka osanda kwedlula. UPraxedis Jeremiah uyalandisa.
Umculi lo uthethwe ngamapholisa awohlangothi olwe-CID homicide namhlanje ngecala eladalwa ngoLwezi nyakenye. Amapholisa athi uFreeman wasebenza lomuyi uGodfrey Machingura kanye loPaul Ernest Mzenge Joe ukudala icala lokufuna ukudlengula umnumzana Paul Chimbotza. Yena ke uhlala emzini oweMount Pleasant eHarare. Amapholisa athi umculi lo nguye owapha amasela lawa ikheli kaChimbotza. Kugwalo olwewanted questioned statement uChizanga ulandule icala leli esithi izigebengu lezi zazingabangane bakhe ngempela hatshi ukuthi wayesebenza labo. Uzamiswa phambi komthethwandaba kuyonale iviki. Ababili laba abathi uMachingura Lojo babotshwe ngamapholisa bephakathi kokudlengula omunye usomabhizimusi waseHarare. UMachingura owayengumngane kaChizanga udutshule wahle wafela khona lapho ebotshwa nyakinye ngoLwezi.
I-Israel ithi isingena esigabeni esitsha esempi yayo leqembu leHamas esihlengeni seGaza. Yazise ngomvulo ukuthi iza kwehlisa inani lamasotsha eGaza njalo isiqala ukuhlasela indawo ezithize ezicatshangelwa ukuthi zisetshenziswa ngabeHamas. Impi le isingene kunyanga yesine njalo isibulalise abantu abanengi iyachiya abanye abafika izigidi ezimbili i-2 million bengasela mizi. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe esebenza le nhlanganiso yeCoalition for Market and Liberal Solutions.
Akula ngqondo ngoba antibana bakhona kathesi sebethumbe bakhetha i-headquarters yeHamas. Impi yakhona bayesebecabana lewana nxa sebephumelele ukuchitha iHamas. So sister, I saw impi yempi yimpi eyomnotho welizwe ukuthi babe le ndlela yokuthi bedlule besiya kuMediterranean ifo lapho okhona abanye abantu ngoba kathesi vele sikhangela ukubhidi njekaukubhidiya weGaza. Angikhole ukuthi sicaba le resistance iyalikosa.
Ipho lapha kungaphathisa njani ukuthi kumiswe konke lo?
Into ekhona lapha ukuthi iAmerica iyona elamandla okuthi impi leyana iphele ngoba nxakho nxa abantu be-Israel umongameli we-Israel ubenaeleminikaya ukuthi yena injongo yakhe ama-objectives akhe sebasukile uku-neutralize iHamas. I-America ifanele ithi yona njengoba siqedile impi namalecasha eHamas uza kwenzeka kathesi sibulala abantu abangela ojuli ongelacala. Njengokubona kwami ngibona ngathi i-America uJoe Biden uyakwanisa aphikhe ifoni athathe ucingo wathi uNetanyahu hathi impi siphelile
yevachige objective lisela abafana okuthela zini
ngokubhidliza osekwenziwe lokhu ngwenya awu ubona sengathi phambili akusoze kube lodubo na
ya yikho phela bese ama analysts abela tjona into yakhona kaeda ngqondo yokubhidliza ama buildings nje izakhiwo yeGaza ngoba nxa usilwa lamalecharger ulwa labantu abangena lethu la ami so njengokubona kwamina ngikhange ngivelela ngapha ezansi ngibona ngathi mina sokulamasotsha amaningi azavolontiya ukuthi bangibangene kuhamas ngapha ngapha i-Israel iyadiliza iziyakhiwa zezi yeGaza kodwa ngapha abantu balobuhlungu ngibona ngathi sebezimisele ukuthi baza joyina iHamas abantwana abazali bakhona labantu ababo labazukulu bezinjilwane i-Israel iqale impi abangasuzi bayiqede loo bebedilile izakhiwa zeGaza City kodwa sebehlanyele amasotha amaningi eHamas.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe njalo usebenza lenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions. Iningi labasakhulayo lithi lanxa lisamukela ngenjabulo umnyaka omutsha oka 2024 galiboni kusiba lobuvelo kwezenotho. Abasakhulayo laba bathi lanxa bezazama ngazo zonke indlela ukukhusela izimuli zabo babona kusiba lobunzima kudaba lokutholakala kwemisebenzi. UTobias Mutsingwa usethulela loludaba.
UMajuri Sibanda ohlala eHarare ngomunye wabathi awusoze uguquke umnotho welizwe kanye lezombusazwe.
Mina ngithanda ukubonga uNkulunkulu ongipha ithuba lokungena ku-2024. Kodwa ngamalanga nje afana nalamanye ngoba sikhuluma kanje awulalutho esingathi lungcono sivela mhlaka kwanjani. Imisebenzi ayitholakali, amagetsi akula, ayahlupha, izinto ziyadura, yikho ngisithi kuyafana. Ngibona umnyaka lo esikuwo ufana noba 2023 yabume njengoba 2023.
Kodwa umunye osakhulayo umunyarathi Dakorekana uthi ukhangelele okuhle lonyaka.
Sibheke ukuthi u-2024 ube ngumnyanga ozasivula ingqondo kukhutshwa kulokho esihlangene lakho ku-2023. Ngicabanga ukuthi it's a year of enhancement, umnyaka wokuthi sikhule phakathi kokwenza kwethu, especially endleleni zokuthi singafumana njani izimali njengabatsha. Sisiya phambili sikhangelele ukuthi umnyaka isiba phambili lakho into ziyabe zibuya zizintsha.
Ubheke Impilo Ncube osakhulayo odinga amadlelo angcono kwele South Africa uthi bazadonsa nzima ontanga lonyaka.
Ngiyasikhangele izinqumo ezithethwe nguMinister of Finance ukukhweza intengo yamapasipoti, amanye ama-tax fees asepropoziwe, lento ezinye ezinjalo. I-inflation iyaqhubeka isiya phezulu. Uthole ukuthi xa kade ngisenze engikwenzayo ngomnyaka ophelileyo ngiyaqhubeka ngisenza khonokho, ngithola naleyo imali kade ngiyithola ayisange niki ivalue ekade inika yona ngomnyaka ophelileyo. So ongangokuthi thina njengolutsha sibhekane nohlupho olukhulu kakhulu ngoba imizamo yethu iya iloko isehla.
Wengeze esithi abatsha kumele bephume lamanye amacebo okuziphilisa.
Ngalowo mnyaka omusha ngikhangelela ukuthi singazama ukuthi sikhangele amanye amaqhinga esingawayenza, sidinge ezinye indawo lapho esingathola khona ngoba kulezi nsuku imali ikuthenga lokuthengisa iwoda nje. So ikudinga nje ezinye indawo ezichipha, ezinye indawo ezingayenza ukuthi iprofit yethu iyande kancane. Ngaphandle kwalokho hayi, ngikhangelela ukuthi umnyaka lo uzabe unzima kakhulu.
Istudio 7 izame ukuzwa ukuthi uhulumende uthini ngezikhalazo zabatsha lezi. Kodwa umphathi ntambo ohlangothi olubona ngabatsha umnumzana Thino Machakaire kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe kuWhatsApp singakayi emoyeni. Kodwa uhlala esithi akhona amathuba abatsha kwele Zimbabwe njalo kumele bawasebenzise bengakacabangi ukuya phandle kwelizwe. Uthi amathuba la abalisa ukuthola imali ebhanga labatsha ele-Empower Bank eyokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi leyokufundiswa imisebenzi yezandla. ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology njalo ocubungula indaba zabatsha umnumzana Methuseli Moyo uthi kumele bame njalo beqine abatsha lonyaka.
Abatsha kumele balungiselele bedonse nzima emisebenzini yezandla abayenzayo ezifundweni zabo bakhalele kusasa ngoba abatsha yiyo ikusasa yethu yelizwe. Hayi okwenzakalayo ngo-2023 sonke siyakwazi kodwa sokwenzakala kwadlula. Kuyadingeka ukuthi abantu-ke bafocus entweni ezingabanceda ezingaguqula impilo yabo as individuals and also as groups and communities. Beqale nje ama-project bedinge usekelo ukuthi basebenze.
Kulabatsha abaningi abasuka eZimbabwe kulezi nsuku besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe abathi kunzima ukuphila elizweni leli. Ngimele iStudio 7 iHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Bakhathazekile abaningi abathi umnotho weZimbabwe kawusoze uguquke lonyaka ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ezehlulekela. Kodwa abakubandla elibusayo eleZANU-PF bathi abantu kumele babe lamacebo okuguqula impilo zabo. UGibbs Dube weStudio 7 uyalandisa.
Omunye wabathi awusoze uguquke umnotho wakwele Zimbabwe nkosikazi Zanele Mguni ukukhela ibandla leMayibuye People's Party.
Kuyasimangaza thina siliqembu iMayibuye People's Party njalo kuyasethusa ukuthi sibone ukuthi kusaselabantu phakathi kwaleli lizwe laseZimbabwe abakholwayo njalo abasalokholo lokuthi leli qembu elisibusayo leli elikudala lisibusa iZANU-PF kukhona abasangakwenza kwezomnotho ukuguqula umnotho wakuleli lizwe. Ngikhuluma nje namhlanje msakazi, akula ngitsho yona iPanado ezibhedlela zakithi, akula ngitsho yona iparacetamol. Uhulumeni lo weZANU-PF walithatha lelizwe ezandleni zabelungu ngo-1980 kulizwe elalihlonitshwa i-Afrika yonke, balihudulela phansi, balidonsela phansi, akukho abayobuya bekwenze. Namhlanje sithenge isinkwa ngedola, imali yaseMelika, kodwa akekho umuntu oholayo phakathi la ekhaya. Ngicabanga ukuthi ngisimo esingekho normal yelesi elizweni. Namhlanje uhulumeni ufuna imali kithi, abantu babhadaliswa imigodi, batheliswa imigodi yamanzi abazithelele yona, sokuthiwa sokuyabhadala le mizi ebizayo okwakuyinto eyayisenziwa nguhulumeni woncindezelo. Ngenxa yokuthi uhulumeni wethu uhlulekile ukuthi yena alethe imali, uhlulekile ukuthi alethe ama-investors elizweni, imali usezoyifuna ebantwini.
Unkosikazi Mguni uthi umnyama phambili.
Ayiwekho ama-investors angabuya elizweni elinenkinga yezepolitiki. Ayikho into iZANU-PF eyenzile ukuthi ihlethe abantu bangaphandle ukuthi bezotshala elizweni ezilong bencindezela amalungelo abantu. Ayikho into ezoqonda ipolitiki yelizwe lethu, ayikho lento le okuthiwa yi-openness yokuthi ingaheka umuntu ongaphandle athi ngizotshala. Ngakho thina siliqembu sibona ngani isimo sezomnotho ngalonyaka sisazoba nzima ngendlela eyisimanga. Masibona nje since uhulumeni weZANU-PF wathatha isimo siba worse each and every day. Akubuyeli emuva, asazi noma banawo yini ama-policies wokuthi beheha abantu wokudevelop umkhonomi, kodwa as long ipolitiki yakuleli lizwe ihlaba inameva ihlukumeza abantu, ayikho into abangayenza ukuguqula isimo sezomnotho.
Umnumzana God knows Sibanda webandla le-Congress of Transformation layo uthandabuza okuza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa lonyaka ekuthuthukiseni umnotho.
Inkosi kayibusise ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sesiphithiphithi lapho abantu bebalekela udubo oluselizweni besiya kuba iziphepheli zomhlaba. Ngenxa kahulumende ohuquluza umnotho welizwe abuye abulale abamisa amakhanda, ilizwe kathesi lifile ngenxa kahulumende ongelandaba labantu olama-policies ancindezela abantu. Uhulumende wamamenemene okhangelele ukutshontsha kuphela. Kumele sisebenze kanzima eminyakeni lo omutsha ka-2024. Ngiyalinxusa lonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi akekho umuntu ongalenzela anything. Ngithi asisukumeni sizilungiseleni ilizwe lapho esokwazi khona khona usesokwazi khona ukuthi sizifakele owethu uhulumende ozosimela.
Kodwa umnumzana Joseph Juma oyebandla lezanupf uthi abantu kumele bedinge amacebo amatsha okuzithuthukisa lonyaka ngesikhathi kulesikhudumezi se-El Nino esilakho ukuphazamisa umnotho.
Kusokudingakala ukubana abantu babekwazi indlela zokuzivikela entweni ezinjengazona lezo ezizabangelwa i-drought le. Kuqakathekile-ke ukubana abantu bananzelele ukubana izulu lele lizabuya bakwanise ukuligogozela ngendlela eziphezulu kakhulu, lokhu abakuthi ngesikhiwa yi-water harvesting, ukuthi kugcinwe amanzi njengoba sikwazi amanzi azahlupha. Beso sithi even labo abezifuyo labo bakhangele izindlela zokuthi izifuyo zabo bazazidingela okunye ukudla okokuthi kona baziphe, ngoba ukudla lokhu okusemadlebeni kuzaba kulutshwane. Njalo futhi abanye bananzelela ukubana babe sesibangeni sokuvuma ukuthengisa ezinye izifuyo ukwenzela ukuthi kona leyo mali incedise ukugcina ezinye lezi abazavivisele lazo, ngoba ungumdengekele kwenza njalo ungagcina usulahlekelwe izo zonke izifuyo.
Kukhangelelwe ukuba umnotho wakwele Zimbabwe uzancipha lonyaka ngenxa yesigudumezi se-El Nino esidala ukuba izulu linganinge mfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Akasekho uPeter Maguvane, intatheli zindaba yemifanekiso eyaba lodumo kwele South Africa ngesikhathi lelo lizwe lilwela uzivuse. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba.
UMaguvane onguye owathatha imifanekiso yomvukela wezifundi umzabalazo oweSoweto ngomnyaka ka-1976 ubhubhe ngomvulo esele minyaka engamashumi edlula athoba mune munye 91 ngemva kwempi yenkululeko. Nguye owahle waba yintatheli zindaba yemifanekiso kumbe i-photojournalist kahulumende lapho owayengumongameli Nelson Mandela wakhululwa khona ejele ngomnyaka ka-1990 lalapho esesembusweni ngomnyaka ka-1969. UMaguvane wabotshelwa ukuthatha imifanekiso yokutshengisela okwakusenziwa ngabantu phandle kwejele nalapho okwakuvalelwe khona unkosikazi Winnie Mandela, umka owayengumongameli Mandela lenye inkokheli yomzabalazolo. Umthethwandaba wamgweba ukuhlala ejele okweminyaka phose emibili engahlangani lezinye izibotshwa ku-confinement. Wathi lalapho isekhululwa, imthethwandaba yamvimba ukuthatha imifanekiso okweminyaka emihlanu. Abezindaba abe-French News Agency AFP babika ukubana umphathithambo wezamasiko unkosikazi Zizi Zodwa uthi ele-South Africa lilahlekelwe kakhulu liqhawe lesizwe oyengumuntu oyelesibindi owathapha izindaba zempi yokukhululwa kwele-South Africa elandisa imbali yale impi ngemifanekiso yakhe.
Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection uTaboka Ncube uxoxa labasakhulayo ngabakukhangeleleyo kulumnyaka esiwusungule izolo oka-2024. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umculi olodumo u-Energy Chizanga owaziwa njalo ngokuthi ngu-Freeman ubotshiwe namuhla esetheswa icala lokusebenza lamasela antshontsha ehlomile ama-armed robbers okulicala alilandulayo. Kanti umkhokheli webandla lezapho umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kumele kubunje umthetho owenza kube licala ukubandlulula abantu ngemihlobo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.